Nhasi mukuru wenyika vapresident Joe Biden muzuva rekupemberera vanhukadzi International Women's Day vadoma vadzimai vaviri General Jacqueline Van Overst and General Lieutenant General Laura Richardson kuvaisa pazvinzvimbo zvakakwiririra muarmy. Kuratidza neexperiensi yavo tinoona kuti havana kungosarudzwa nekuti vanhukadzi ayo, vasarudzwa nekuti vanhukadzi vanogona uye vanoziva basa ravo. Pahuviri hwavo vanoziva vanoti ivo experience dzavo dzinosvika makore 70 dai taikwanisa kubatanidza malived experiences avo tichidaro. Vanhu vanga vava nemakore mazhinji vachishanda vachingopfuurirwa pamapromotion. Izvi zvaiitwa nekuti vakanga vachipa mapromotion zvinonzi vaitya kuti President Trump vaizozvitora sei kuti vanhukadzi ava vaiswa pamberi. Zvichinzi vanhu vaitya kuti zvinogona kunzi politics dzavo dzakanga dzisingaenderane nepolitics dzapresident Trump. Asi tichitaura pakuti vanhu vari qualified here, vanhu vari qualified uye vachava ivo mukadzi wechipiri newechitatu kuva ma4-star general mumilitary yemuamerica. Kuratidza neexperiensi yavo tinoona kuti havana kungosarudzwa nekuti vanhukadzi ayo, vasarudzwa nekuti vanhukadzi vanogona uye vanoziva basa ravo.
So kuona kwenyu munofunga kuti chainetsa vaTrump kana tasvika panyaya dzekusimudzirwa kwevanhu vechikadzi chii chavanetsa panyaya dzakadaridzi?
Ndinoona kunge muadministration yavaTrump maiva nevakadzi vakati asi vaifanirwa kunge vari vakadzi vekuti politics dzavo dzinobvumirana nemukuru wenyika. Tikatarisa pamapress secretary vakaisa vakadzi vazhinji nedzimwe nzvimbo dzemacabinet secretary, asi kuti muono wavo vakanga vari extreme conservative. So mafungiro angu ndeyekuti kuda zvainzi majeneral aya vakanyanyisa kuenda pakati nepakati kana kuti vanhu vakanga vasinganyanyise kurumbidza President Trump. Tinoziva isu kuti President Trump vanoda vanhu vanovapembedza zvakanyanyisisa. Wese akanga asingavapembedzi akanga asingapiwe chinzvimbo chake.